nyagofumwe mzimbabwe zinenge ziri kuratidza kupidiguka nokuomera vanhu nokuti kana ndikazvitarisa mwedzi miviri yapfuura ndandiri kuzimbabwe kusvika pari zvino kuti mutengo towana petro nedhiziri wataenzana 2 tikazvitarisa isu kuti ko mihoro yavanhu yataenzawo here na 2 haina kutaenzana 2 petro nedhiziri inoguriri kukwira vhiki nevhiki zvinoreva kuti the cost of living zvitengwa zvose zvemagrocery nei zviri kukwirawo vhiki nevhiki uku kumapei asingakwiri vhiki nevhiki saka zvinhu zviri kuomera vanhu vomuzimbabwe kuti vakwanise kubhadhara mafees vakwanise kutenga chikafu kana kufamba zvakona mabhazi kubva panzvimbo ino kuinda pane iyo zvaakutonetsa kubhajeta
munoona sekuti hurumende ine shungu dzokugadzirisa nyaya iyi here
ndinoona sekuti hurumende shungu dzayo hadzisi havana mavonero anoonekwa navanhu nokuti kana tikatarisa isu kuti petro nhasi chaiye iri kunzi yaakuva nemitengo yakasiyana siyana kumatauni akasiyana siyana ko mihoro yavanhu ichasiyanavo here kana ari ticha uri kuHarare uchange achihora here mari iri pasi neyekuvictoria falls uko kunenge kunodhura petro saka ndinoona sekuti chinangwa chehurumende hachina kunge chakati twasa twasa chinenge chiri kuvhiringika vhiringika wogosha yekuti ko maitiro avaya ane vanhu mukati here kuti vahwe kuti vanhu vanohwa sei vanhu vanoraramawo sei nokuti mihoro yavo yamakana iri yavanhu haisi kuzosiyana nokuti munhu uri kuvhiki fosi munhu uri kumasvingo munhu uri kupi zvavasiyanisa petro kudai kutowedzera kuomesera vanhu upenyu muzimbabwe saka handioni kuti hurumende zvairi kuita izvi zvinoshanda papi handinatsi kuzviona ini
zvokuona kwenyu profesa munoona sekuti chikonzero ndechei handisati ndambonzwa nyaya inoti kwai petro muHarare inochipa kupfuura petro iri kuvictoria falls kana kuti kune dzimwe nzvimbo chii chiri kuitika paprofesa masvosva
chikonzero chavanenge vari kupa chandinoonavo ndechekuti purize yokuendesa petro kunzvimbo dzakasiyana siyana inenge yakasiyana petro inoendeswa muHarare inenge ichitravelawo distance doko petro inoendawo kuvictoria falls inenge ichidhura kusvika ikoko asi zvinhu zvatisati tamboona kubvira paindependence yezimbabwe kubva 1980 zvekare nyika zhinji hadziiti maitiro iwayo kuzhe kwokuti kana mihoro yavanhu yapatsanurwavo sokupatsanurwa kwaitwa mitengo yepetro asi kana mitengo yepetro mihoro yavanhu isina kupatsanurwa zviri kuita hurumende izvi hazvinotowedzera kuomesera vanhu vakawanda upenyu hwavo
nguva iri kuramba ichienda zvinhu zvichiramba zvichikanganisika chii chingaitwa nehurumende pari zvino kuti nyaya iyi isaramba ichikanganisika sezvaari kuita
hurumende chikuru kuru chainofanira kuita ndechokuhwisisa vanhu noupenyu hwavanhu kuti zvatiri kuita izvi vanhu vo zvavo vari kumabasa nevasiri kumabasa vachararama sei ndo pandoona panoyatoti disconnect iya kuti hurumende kwavari kumusoro uko vari kurarama upenyu kwavo vatoti they are living large vamwe vachinorapwa mhiri kwamakungwa vachinodidi ko munhu uri pasi uyu unohwisisikwavo here kuti haasi kukwanisa kana kuenda kuchipatara haasi kukwanisa kana kutenga chingwa haasi kukwanisa kana kuendesa mwana kuchikoro saka hurumende haisi kuhwisisa vanhu chandinokumbira chokuti hurumende ihwisise vanhu vafambe muvanhu vavone kutambura kuri kuita vanhu vagotsvaga nzira zvachibatsirana navanhu vacho iva vari kutambura kuti nzira dzatingakubatsira ndedzipi havasi kuhwisisa vanhu zvachose ngavahwisise vanhu kutambura kwavanhu hurumende yemuzimbabwe zvinoitawo dzimwe hurumende
munoona sekuti zvinhu zvingakurumidza kugadzirika here izvi
apa hapana chinokurumidza kugadzirika sokufamba kwaita zvinhu kubva patinoti zvakatangira pakatorwa hurumende kukurumidza kugadzira zvinhu zvinhu zvichatora nguva yakareba chaizvo kuti zvizonaka asi zvisinganakiri vatinoti majenereshen ari paya kuda vazukuru pamwe vazukuru vavazukuru vedu nokuti zvinhu zvakaa zvakakanganiswa kwenguva yakareba zvichazotora zvedu kunga nguva yakareba kuti zviite se kuti zvinake asi zvisingazonakiri vamwe vanhu vese vanhu vese vegenereshen dzedu kana even vadoko kwatiri vari kubuda muzvikoro vamwe vacho muzvikoro macho varimo izvozvi vari kutovhiringwa nokushayikwa kwamagetsi kuti vaverenge saka zvino zvichatora nguva huru chaizvo kuti zvinake, that is kana zvizonaka